papa ende kutsutsumwa especially nekusafamba zvakanaka kwachinyisa nyaya dzemabond notes but idambudziko reconnected kunyaya dzefiscal indiscipline yatatiri kuona mugovernment yekuti hurumende yanga yakuenda kunotsvaga mari kureserve bank zvobva zvakanganisa mashandiro ezvemari munyika saka ndingi nyaya yandiri kuona iri kuitika inyaya yekuti central bank redu harisi independent from mapolitical influence nemapolitical pressure saka zviri kuaffecta effectiveness yemashandiro aro saka ndingi ndopa nedambudziko hombe ipapa pakuti autonomy normally macentral bank mazhinji kuti anga achishanda zvakanaka panofanira kunge paine some degree yeautonomy yakanyanya central bank inogona kutotsiura hurumende kuti no zvamuri kuita fandizvo zvinoiyo zvasiri kuitika muzimbabwe saka tingo even institutional legal framework yedu ino governor kushanda kwemacentral bank inofanira kunge ichisimbaradzwa kuti vakwanise kunge vachiva more autonomous and independent
asi muchitarisawo kunyaya yemabond note vamangudya vakambenge vakaimbisa kuti kana akakundikana vanosiya basa tingati herewo kuramba vachiri pabasa kwavari kuita kurakidza kuti mabond note ari kubudirira
ano mabond note haana kuunza pundutso kunyika imbe ndo atotipinza matambudziko atiri hongu wereserve bank ari kutaura kuti iwo maexports edu atikwirirei but kukwirira kwemaexports hakusi kukonzereswa nemabond notes kuri kukonzereswa negorapera mvura yakanaya zvazviri nani zvakaita kuti mafarmers edu anga achirima achiproducea more output saka hapana kundutso yakanyanya kuunzwa nemabond notes even minister wefinance wakataurawo mashoko mamwe chete iwo ekuti mabond notes akakonzeresa uye akakontributa kune mamwe matambudziko atiri kusangana nawo
toti vamangudya vamuka rimwe zuva vachiti ndasiya basa kana kuti vazosiyiswa basa munotarisira here imi kuti mumwe gavhuna akauya pane zvingashanduka
hano handioni unless tatostrengthena mainstitutions edu makey institutions unless hurumende yaintroduce fiscal discipline yekuti vanoreduce nyaya yemarunaway recurrent expenditures hapana chinonyawochinja.